Mangwana na kanaka wa tereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina kubvumbi 18, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana veZimbabwe vopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena. Nhengo dzesangano retajamuka sesijikile dzoyambira kuratidzira kukuru dzichinyunyuta nekukwira kwadzinoti kuri kuita mutengo yezvinhu kusanganisira chingwa. United Nations inoti Zimbabwe iri pakati penyika dzakatarisana nedambudziko guru munyaya dzechikafu. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana veZimbabwe matii mana yenyika nhasi vari kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kuzere kubva kuvachena. Dingindira regore rino rinoti Zimbabwe pamakore makumi matatu nemapfumbamwe kutambira kuzvitonga kwematunhu pakatarisirwa mberi kuna 2030. Vamwe vanoti zuva iri rauya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezvoupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF muno muAmerica vaFrank Guni vanoti chakanyanya kukosha ndechekurangarira vana veZimbabwe vakatsakatika vachirwira rusununguko. Ngatinzwei vachitsanangura pamusoro pezuva rekuzvitonga.
Chikuru chatingada kuti vana veZimbabwe varangarire ndechekuti zuva ranhasi iri izuva rekurangarira zvinhu zvingate zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti kune vana veZimbabwe vakatsakatika kurwira rusununguko. Ropa rakadeuka revana veZimbabwe vakazvipira kuenda mumasango kunotrena nekubata gidi. Kuitawo vabereki vaibatsira varwiri venyika vakaita kuti nyika yedu isununguke. Saka tikadzokera pandangariro iyoyo, chinhu chakakosha zvikuru. Chechipiri ndechekutiwo kuuya kweZimbabwe itsva kwakabvisa kutonga kweudzvanyiriri kwaiitwa nevachena avo vanga vari vapambe pfumi munyika yedu. Nyika yedu yava mumaoko edu isu sevanhu vatema taakuzvitonga. Chataakutarisira zvino ndechekuti tichitanga kuvandudza upfumi hwenyika kuti zvatakarwira muhondo zvaitarisirwa neavo vakatsakatika mumasango, vamwe vasingazikanwe kuti mapfupa avo ari papi, zvichizadzikiswa vana veZimbabwe vagodyarifa tichifarira nyika yedu kuti yatavane kuzvitonga kuzere.
Pane vamwe vaguni vari kuti hongu nyika yakawana kuzvitonga kuzere asi haisati yabuda murusununguko rwezveupfumi nokuti vashoma vari kudyarifa yamuri kutaura iyo. Munoti
aiwa, ipapo tinowirana nazvo chaizvo. Munoziya nyika zhinji dzekuru Africa dzakatora rusununguko kubva kuvachena. Zhinji dzacho takawana iya inonzi political independence, kana kuti kuzvitonga kwekuti taakukwanisa kuzviitira mavhoti tichiisawo vanhu vatema muzvigaro zvehurumende kana zvemabhizinesi nokutonga. Asi economic independence ndoo hondo yechipiri yatatarisana nayo. Isu zvedu muno muZimbabwe mutakatanga kutora mindaka tichiti ndoo chimurenga chatakarwisa chimwe chechipiri chokuti minda yedu titore. Asi minda iyoyo inoda kushandirwa kuti igotipa pundutso tigowana kudya kwakakwana.
Pane musiyano here wamungatarisirawo gore rino tichitarisawo makore kupembererwa kweindependence pasi peutungamiri hwavamugabe?
Hongu, pane kusiyana kwakati wandei. Chekutanga chatingade kuti vanhu vatarisire ndechekuti hurumende yavako ihurumende itsva. Ihurumende iri kuedza kuti munhu wese ari muZimbabwe ane chekutaura uye ane chekuita. Tikadzokera zvekare tichitarisa kunyaya yehondo, muhondo taiva neslogani kana kuti chirevo chekuti iwe neni tine basa. Saka tatarisana neZimbabwe, hurumende iripo iri kuti iwe neni tine basa kuti tivake nyika yedu tiri pamwe chete. tinotarisira zvikuru chaizvo kuti kunyanya vemapato anopikisana tese pachaungana vana veZimbabwe timbosiya zvekutongwa kwenyika tibatane sevana veZimbabwe ndochekutanga. Chechipiri, muZimbabwe mava nerunyararo nekusunukuka mune zvinhu zvakati wandei. Vanhu vakwanisa kutaura zvavanoda, vanhu vanobvumidzwa kushoropodza hurumende yavo zviri pachena, zvinhu zvanga zvisingaitike makore apfuura. Chimwe chandingadawo zvakadzi chekuti Zimbabwe pari zvino yaakutanga kudyidzana nedzimwe nyika dzakawanda wanda chaizvo, idzo dzanga dzisingade kana kutaura nesu. Izvozvo zvinoita kuti pave nehwaro hwekuti upfumi hwedu neramangwana renyika hutangise kuvakika zvakanaka. Saka tingati pane musiyano unogona kucherechedzeka wekuti kana vanhu vari kumusha vanozviona kuti panenge paakuda kusiyana, asi ndinotarisira kuti zvichanyanya kupinda muvanhu kana vanhu vaakuona kuti upfumi hwenyika hwasimuka. Vana veZimbabwe vaakuwana mabasa, vana havachabude munyika vachingoita hwakumu hwako vachitenderera nenyika dzese kunge mweya yetsvina. Tinoda kuti vana vagare muZimbabwe vachiita kuti Zimbabwe ibudirire.
Vanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Sangano runorwira kodzero dzevanhu reTajamuka sesijikile runoti riri kupa hurumende yava Emmerson Mnangagwa mazuva mashomanana ekuti igadzirise zvinhu munyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu zuva nezuva. Kukundikana kwayo, vanhu vanozopinda mumigwagwa neuwandu hwavo. Izvi zvinotevera kukwira kunonzi kwakaita chingwa kubva pamadhora maviri nemasendi makumi matatu kuenda pamadhora matatu nemasendi makumi mashanu kutanga svondo rino. Mukuru wesangano iri vaPromise Mkwananzi vanoti chinorwadza ndechekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu nguva dzose iri kukwira, asi mihoro inotambirwa nevashandi isina kwairi kuenda. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamukwananzi.
Isusu tiri kuti tiri kupa hurumende nguva yatinoti muchirungu reasonable time yekuti vagadzirise nhamo dzatarisana nevanhu, kunyanyanya nhamo dzepfuma, nhamo dzechikafu, nhamo dzemafizi nenhamo dzemari dzakatarisana neruzhinji rweZimbabwe. Kuti hurumende inofanira kugadzirisa mikurumbidza chaiko, nekuti isisu yeTajamuka hatisi kuzovapa mukana wekuramba vachiita zvavari kuita kana nguva yekufema. Kana vasina kugadzirisa zvinhu izvi mazuva anoteera mashomanene, ticharatidzira, tichatanga kuratidzira zvikuru satichibuditsa vanhu vakawandisa vachipinda mumigwagwa, zvatakaona kunana Algeria, zvatakaona kunana Sudan, vanhu pavanoratidzira vachishandisa nzira dzine runyararo mukati, asi vachibuda muuwandu hwavo vachiredza simba ravo semacitizens, kuti kana takawanda tikaungana panzvimbo imwe chete, kunyange masoja, kunyange mapurisa havana simba kana mukana wekuataka vanhu vakadaro. Saka tinenge tichibuda takawandisa zvikurusa seruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe, tichigunun'una, tichitsutsumwa, tichiratidzira kusafara kwedu nemamirira aita zvepfuma munyika nezviwanikwa zvevanhu.
Mazuva amuri kupa kuhurumende anga wa mazuva mangani ekuti muzotora matanho? Nekuti mazuva iwayo zvinhu zvine zvichingoramba zvakaoma.
Zvinhu zvakaoma chose, asi kutaura kudai so tiri mushishi kubvunzurudza muvanhu, tinoti muchirungu consultation nemobilization. Saka ndichange ndaine position yekukupindura nemhinduro iyoyo. I think in the next 2 weeks tapedza kubvunzurudza kwatiri kuita muvanhu kuti mamiriro akaita zvinhu munomaona sei. Ndava Tajamuka inogara muvanhu, iri muvanhu. Saka vanhu ndo vanotaura kuti aiwa mamiriro akaita zvinhu, tinoona sekuti in the next 2 weeks or in the next 3 weeks ngatiratangidzirei kuratidzira. Saka ndikwanisi kuti ndikupei mhinduro yakazara pane ino nguva, kunze kwokuudzai kuti imi migarai makagadzirira hurumende ngaizive kuti vanhu vatsutsuma, vanhu vagunun'una, vanhu varongeka, vari kurongana vanhu, vachirongana murunyararo uyezve vachirongana zviri mumutemo wenyika yeZimbabwe, tinoti nechirungu constitution.
Mambotaura kwekutanga kuti hurumende iyi hamuicherechedze, saka munozogopa hurumende yamusingacherechedze nguva yekuti igadzirise zvinhu sei?
Isisi tiri kuti hurumende iripo haisi pamutemo, yakapinda nechisimba, kupindwa kwayo kwazadziswa nemasoja anogara akabata pfuti. Saka ndiyo iripo, asi kuvapo kwayo hakusi pamutemo. Ndava hurumende iyi kubva pakubviswa pakaitwa vaMugabe yakaita zvese zvayakaita nechisimba. 2018 pakaita sarudzo dzatinofungidzira isusu kuti hurumende iripo yavamunangagwa ina kukunda musarudzo yakakundwa nemaleaders eopposition vanana Nelson Chamisa, asi yakaramba iripo nechisimba. Saka tinoziva kuti hongu ndiyo iripo, asi pamutemo chaiwo haisiriyo inofara kunge iripo. Saka zvairipo neizvozvo zvisiri pamutemo zvairi, it's okay. But isisi tiri kuti hatiicherechedzi, asi nechinangwa chekuti iyo ndiyo iripo, tichaipa isusu madimanzi edu kuti kana munhu kuzadzidza zvakadai, vanhu vanofanira kuti varatidzire, vanzwisise kutsutsuma kurumuvanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reTajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi vari parunhare muLondon kuBritain neStudio 7. Zimbabwe ndeimwe yenyika inonzi nesangano reUnited Nations inyika gumi dzakatarisana nedambudziko guru rekusave nechikafu chakakwana nomwe dzenyika idzi dziri dzemuAfrica. Gwaro rakaburitswa nesangano reUnited Nations rinoona nezvechikafu pamwe nekurima reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti chanyanya kuwedzera kuipa kwezvinhu muZimbabwe kukwira kwemitengo yezvekudya, izvo zviri kukanganisawo mhuri dzakawanda kuwana chikafu. Gwaro iri rinobata kubva muna kubvumbi kusvika muna chikumi rinoti vanhu mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe zviuru vakatarisana nenjodzi. Dzimwe nyika dzakatarisana nedambudziko dziri mugwaro iri dziri mugungano neZimbabwe dzinoti Nigeria, Burkina Faso, Haiti, Cameroon, South Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen neAfghanistan. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haivimbe nekutara mitengo yezvinhu, naizvozvo iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vasangokwidza mitengo zvisina kodzero. Bulawayo 24 inotiwo mutungamiri wenyika vaMnangagwa varambidza vashandi vose vari kubata basa rine chekuita netsaona yecyclone Idai kuti vasaenda pazororo reEaster. Zimwai inoti bhazi rekambani yeTrip Trans raita tsaona mumakomo ekudzika muna Zambezi usiku hwapfuura. Tsaona inonzi nevamwe inotyisa zvikuru. Bhazi iri rinonzi rinofungidzirwa kuti ranga richibva kuulawayo rakananga kuZambia. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7, nemi vanotibikira zvirongwa, tinokukwazisai tichiti makadini zvenyu. Ini ndinoitwa Baba Igwe, ndiri kumvuma. Vamwe vangaona havo sevari kucelebrata independence, kunyanya avo vanoluta vachitora zvinhu zvavanhu vachiponda vanhu, ndo vangati havo vari kucelebrata independence. Ivavo vari kudya zvevapfupi nokureba. Asi kwatiri isu tiri kunonga zvose nomuromo, handioni otherwise tingadoti memorial service yenyika yedu yaimbonge yakanaka. Chatingati we are celebrating the birth of Zimbabwe. Hatina chatinonyanya kuona chakakosha pazviri izvozvo.
Vagadi vashamari veStudio 7 vana mukoma tanonoka, ndanzwa kusununguka zuva ranhasi ndichinzwa mashoko ataurwa neumwe murwi wehondo, murwi wesununguko vamati vaBenada. Zvinofadza kwatiri isu vafana vechidoko kana vakuru vakaita seava vachibuda vachitaura kuti zvakaipa zviri kuitwa nehurumende yeZanupefu vari kuzviona. Takanga tichiti havazvioni. Aiwa, zvinofadza kana vachizviona. Hurumende iripo haina kumira zvakanaka. Vanhu vasina mhosva vaperera majeri, vane mhosva vachifamba nekuti ndeveZanupefu. Venda zvinosuruvadza kuti munhu ari kutengesa achitsvaka kuzviraramisa mhuri yake awanikwa achisungwa achinzi anodiwa $100. Munhu anotengesa maswitsi zvakaoma. Ndatenda hangu, zita rangu ndonzi Tonderai, ndiri South Africa, Joburg, Pacosmo City, Tatenda.
Magadini, magadini, we go Studio 7, Murisese, wana jonga, wana blessing Zulu, tinoti happy, happy independence.
Ini ndinoto wafara isikumu kuchipinge. Nyai independence iruto rwonezwa yepese mese na president yika iyi na vamunangagwa iyi. Ana ndoni tichita songe tiripa independent. We are not anti independent because kana tisina mabasa ga tisina patinokwanisa kuraramira zvinhu zvichingokwira zonge zvomashop independent yacho ndeipi. Takatobva muindependent pana Smith tichitopinda mukutozvisungira muutapwa hwawo iwo ana munangagwa iwo. Sandinoona sekunge hazvibatsiri kuti vanhu toende kupemberera zuva iroro because we are not yet independent. Chinonzi nyika yave independent ndechekuti mabasa ari chakata kudzvanyirira kusina kodzero dzevanhu dzakupractiswa. Saka izvi zvekuti vanhu ukada kutaura chaunotaura ukada kuita demonstration unofurwa unourayiwa hazvitauri chinhu. We are not yet independent but tori muserious mudzvanyiriro serious than wanga huripo wevarungu. Varungu vanga vatori nani because vaiti kana date ramakatenderana chari chairo kuhoresa chari chairoka irasvika waitohora mari yako. Manje ava mablacks ava vedu ava vana munangagwa avo vane mapurazi vane vashandi kumapurazi kwavo ikoko vane ma 6 months without pay. Saka hazvishandi tiri munhu apa tiri vatapwa.
Tinoda kukwasisa kune mese vateereri vestudio 7. Indoitwa Linus Nyongoro nobva ndiri kumanikaland uko kwedu kana ndiri kuzimbabwe. Tiri kuraramirwa tiri muno musouth africa muno munyika yevaridzi yedu nyika takasiya iriko nenyaya yekuti tiri kutsvaga tsvaga kuti tikwanise kusapotawo vari kumusha. Taikumbirisawo hurumende yedu iwe inokwanisa kugadzirisawo panhaurwa yekuti tive tiitowo mari inozvimiririrawo yega. Inowa mari yenyika yedu yekuti kana chero tichibuda kuenda kune dzimwe nyika tikwanise kushandisawo mari iyoyo, not kuti tingonzi tinoshandisa US dollar of which US dollar yacho tinenge tichiri abuse. Tokumbiriso ipapo ndatenda zvangu vateereri.
Tinotenda vateereri vese vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sanganiro United Nations nezuro rakati guta guru reLibya rakaona kurwisana kwakasimba usiku hwemusi wechipiri kubvira pakatanga mauto aGeneral Khalifa Haftar kurwisa kuti atore Tripoli kutanga kwemwedzi uno. Mapepa naone nepfenyuro zvehurumende zvinoti North Korea yakaedza chombo chehondo chitsva chemhando yepamusoro-soro chineve chiitiko chekuratidza unyanzvi hwePyongyang mune zvechiuto. Hurumende yakabatana nemasangano eUnited Nations, anoti World Health Organization neUNICEF iri kukurudzira vanhu vekuchipinge nechimanimani kuti vatambire mushonga wekunwa uri kupiwa pachena kuti vadzivirire chirwere chekorera. Mushonga uyu unonwiwa nemunhu ane gore zvichikwira. Mumwe chiremba anoshanda nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO, Dr. Maxwell Rufutse, vanoti vanoda kupa vanhu vanoda kusvika zviuru mazana mashanu mushonga uye muchikamu chekutanga chavaparura. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Ichi chirongwa chiri kutungamirwa nebazi reutano, Ministry of Health, chisupportwa ne mapartners vanogara vashanda nawo kazhinji, kusanganisira iyo WHO, UNICEF, MSF nevamwe vakawanda, WFP iripo. Chirongwa chakaonekwa chakakodzera kuti chiitwe kumadistricts edu akanyanya kuaffectwa necyclone Idai, that's Manimani neChipinge, zvakanangana kudzivirira chirwere chekorera. Tinoona kuti more than 80%, kudarika 80% masources of surf water nezvimbudzi zvakadestroywa during the cyclone. Tinoona zvekare cholera iri kuMozambique, inova madistricts two aya anoshare border neMozambique. Saka risky tingati risky yekuti cholera ibati mumadistricts aya yakakurisa. Saka hurumende yakaona zvakakodzera kuti dai tabatana nevamwe vana Gavi nevandambotaura navo nezvavo vana WHO, UNICEF, tidivirire vanhu vedu. Mandipa mukana udaro vaZulu, ndinoda kuti tibva tati kune vakateerera veChimanimani Chipinge, tivakurudzire kuti please please torai mushonga uyu wakaongororwa kuti unoshanda uyezve uri safe against kudzivirira chirwere chekorera. Risiki iripo yakati kurei.
Asi zvinoreva here kuti kana munhu angomwa mushonga uyu akukwanisa hake kungomwa mvura chero, kana kuti anogona kuzotapurirwa chirwere chekorera nekudaro anofanira kugara akachenjererawo zvakare?
Mushure mekunge tichinge tati mushonga unoshanda, tinoda kuramba tichikurudzira zvekare vanhu vanwe mvura yakachena, yakadziiswa, yakabhoiliswa nemutaro unonyanyotaurwa, unobhoiliswa kwemaminitsi mangani 30 ichifashaira, ichitritwa zvekare mvura iyoyo, nekushagara vachishandisa zvimbudzi, kungoita personal hygiene, nekuti mushonga hauzodziviriri zvese zvirwere zvinouya nemanyoka, unongonangana nekorera chete. Saka tinokurudzira vanhu kuti va rambe vachichengetedza utano hwavo kudzivirira iyo ikorera uyezve nekudzivirira mamwe manyoka. Kune vamwezve vari kuramba vachishanda kuti mvura ivepo yakakwana, yakachena, inonwika, nevamwe vari kushanda kuwedzera zvimbudzi. All those zvinhu zviri kuitwa kuedza kubata kudzivirira dambudziko irori rekorera nezvimwe zvirwere zvemanyoka.
Chiremba vanoshanda nesangano reWorld Health Organization, Dr. Maxwell Rufutse, vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, guta reNew York muno muAmerica riri kurwisanawo nechirwere chegurikwiti icho chinonzi chabata vana vasere munzvimbo yeWestchester. Meya veguta iri vaBill de Blasio vanoti chiri kunyanya kunetsa vatendi vechiJudha vasingade kuti vana vavo vabayiwe nhomba kudzivirira chirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tanonoka wande weStudio 7 abata vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvaro opachiweshe kuti tinzwewo nezvenyaya iyi.
Chirwere chemeasles tinoriti gwirikwiti pachivanhu zvinokonzerwa nevhairasi neutachiwana hunonzi vhairasi hudikidiki hunotatapuriranwa pakati pevanhu vanenge vaita gwirikwiti.
Chine zera here kana kuti chinongobata munhu wese wese?
Zvinowanzobata vana vadiki, mazera anowanzobatwa negwirikwiti vana vadiki.
Kana munhu ainacho anoziva sei?
Ano munhu anoita seaita kunge ane kaflu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwanawo here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa Chino chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization ma vaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamizurus akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afe. Muhavana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications egwirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora ane gwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Ko zvino mumadhorobha makuru makaita sokunana New York kwatiri kunzwa kuti chiri kunetsa, munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire chirwere ichi?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma 9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinate mugwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tatapurirwa. Otherwise tinenge tautofanira kufamba takapfeka maski, kana uri munhu anoziva kuti hauna kubayiwa majekiseni acho wotogara wakapfeka maski, kana uri pane vanhu vakawanda inovhara muromo nemhuno. Zvinova zvinhu zvinonetsa, asi zvinhu zvisinganetse kungobayiwa vaccination yacho.
Munhu anogona kungobayiwa vaccination yacho chero nguva here, kana kuti ine zera rainofanira kuti munhu abayiwe?
Munhu anokwanisa kubayiwa vaccination yemizuzu chero nguva. Pane test inogona kuitwa kana usingazive kuti wakabayiwa rini, kana kuti wakabayiwa here, toti wamunhu mukuru. Unogona kutorwa ropa rotariswa kuti une mwiri wako wakadziviririka here kubva kumizuzu. Kana usina kudziviririka, unokwanisa kubayiwa jekiseni racho rekudzivirira kunyange wava munhu mukuru. Asi kuvana vadiki majekiseni aya ekukura vanenge vakapiwa kudhara vaine maschedule avakapiwa ekubayiwa. Asi munhu mukuru unogona kutariswa kuti wakadziviririka here wobayiwa jekiseni racho, hazvinei nezera.
Muzvari wepachiweshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7. Nzwisa yekambo kekudzora ndangariro Independence kubva kuchikwata Deverangwena Jazz Band. Anokuoneka ine mufaro achiti muve nezuva reIndependence rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
So we see